mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 3 nyamavhuvhu August 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inoti yaisa mamirioni mazana mashanu emadhora kuti itenge matende nekubatsira kudzidza zvakanaka kwevana vechikoro.
Tatichikumbira kudai hurumende yachicheuka vana vayo yatarisisa mukati medhibhatimendi reagritechs kuti sii mari idzodzo zisina kusvika.
Sangano rinomirira vashandi vari pasi pebazi rezvekurima rinokumbira hurumende kuti itarisise mabatirwo ari kuitwa mari neagritechs.
Asi izvezvi nekuti vaakuziva kuti akuenda kusarudzo manje ndokune nyaya yese. Regai titi takunze MDC Alliance manje isu tiri muvanhu.
Mamwe mapato maviri anopikisa atanga kurwirana zita reMDC.
Asi mukatisa kupakupati kwaanacho kwavachamisoko ndokunana basikiti ndokunana jimu kunaka ndokune vese marogo kana vese vananzi maG40 ndokazana ndokunana Jonathan Moyo kwedu hakuna.
MuAmerica vaJoe Biden vanotambira mitumbi yemauto akaurayiwa kuAfghanistan. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvina zvine mazana mana neumwe 4,401 zvichitevera kufa kwevanhu gumi neumwe 11 nezuro. Kusvika pari zvino vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 vave mamirioni maviri ane zviuru mazana mashanu nemazana mana ane makumi masere nemumwe 2,530,481. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mirioni imwe chete ine zviuru mazana matanhatu nezvitanhatu zvine mazana manomwe ane makumi mashanu neumwe 1,606,751. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamirioni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana rine makumi maviri nezvina zvine mazana mana ane makumi manomwe nevatatu 124,473. Vapora munyika vachiita zviuru zana zvine gumi nechimwe nemazana mashanu ane makumi matatu nevana 111,534. Hurumende inoti yaisa parutivi mari inoita mamirioni mazana mashanu $500 million ekutenga matende ekuti vana vechikoro vashandise sezvikoro. Hurumende inotiwo pane zvimwe zvikoro pachaitwa zvirongwa zvekuti vamwe vana vadzidze mangwanani vamwe vachidzidza masikati kana kuti hot sitting. Zvikoro zviri kuvhurwa nhasi asi munyika hamuna hamo kuwirirana pamusoro penyaya yekuvhurwa kwezvikoro uku. Vamwe vabereki vanoti havana kupiwa nguva yakakwana yekugadzirira asi hurumende inoti zvikoro zvaifanirwa kuvhurwa muna chikumi nekudaro painge paine nguva yekugadzirira. Zvakare patotanga kunetsana pakati pevarairidzi nehurumende nenyaya yemihoro. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe richiti richatanga kuratidzira murunyararo nhasi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata mutungamiri weAtus vaObert Masaraure.
Sangano yatiri kuita nevabereki iri kufamba zvakanaka. Tiri kuwedzera kunzwisisa matambudziko ari kusangana nevabereki panyaya yeeducation yeZimbabwe. Tichikwanisawo kusunga wirirano, kusunga zvisungo zvakasimba nevabereki kuti tomonera pamwe kurwisa kuti hurumende iise mari yakawanda kunyaya dzeeducation. Pari zvino kubhubhi kwatakanga tiri tichiteerera tainzwa kuti vabereki vari kuchema kurima nyaya yekuti muzvikoro hamuna mvura hamuna magetsi zvikoro zviri kure nezvimwe zvakawanda izvi ndo nedzimwe matambudziko akawanda ndo ari kuita kuti mangwana musi wa 30 August titi munhu wese timbobatana tipfeke zvitsvuku tichiratidzira
sei muri kuti vanhu vapfeke zvitsvuku
pfeka zvitsvuku kwakafanana nekusumudza flag yered tichiratidza kuti paita dambudziko rakakura mueducation varairidza havasi kubhadharwa mari varairidza vana varairidza kwasa kutendisa vana vavo kuchikoro vabereki varitadza kubhadhara maschool fees hamuna mateaching and learning materials muzvikoro hatisi kukwanisa kuidea to mastandard operating procedures muzvikoro hamuna personal protective equipment nezvimwe saka mangwana izuva rekuratidzira kwenyika yese tichikumbira tichibatsirana kuti tisave education sector yedu muzimbabwe zviya kuti hurumende yedu ine homwe nhatu dzemari dzatinogona kushandisa
ndedzipidzi
sanganisira homwe yekutanga yebhajetari surplus yeover 9 billion yakadeclarewa zvotarisawo zvemari ye1 billion yakabva kwaimf zvotarisawo zvealmost 463 million yakabva kuunesco mari dzese idzi pakaitwawo inoitwa kuzvisungo zvekunyaya dzedzidzo kusanganisira masalari ematicha zvinhu zvedu zvinotifambira
vamasarauri muri kutaura nehurumende here kana kuti murungorova henyu bembera
Mungu hurumende tiri kutaura nayo kakanyanya misangano iyi yakawanda yatinoita nepakanyorera magwaro akasiyana siyana vanenge vachingovimbisa kuti vane zvavachagadzirira asi tiri kuona kuti havasi kunyatsofamba sekutarisira watei takaita patapedza maconsultations aya tichavaendesera zvakare ripoti ine zvichemo zvese zvabva kunyika yese kuma72 districts education ari muzimbabwe tichivazivisawo kuti vakwanise kushangashika vagadzirise matambudziko ari kusanganwa needucation sector
Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraore vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro avo vati hurumende yakagadzirira zvakakwana.
Zvikoro zvakagadzirira kuti zvivhurwe mangwana vachanyora mazamanishon. Takaisa zvese zvinofanirwa kunge zviripo kudzivirira kupararira kweutachiona hweCOVID-19. Tinenge tinawo masanitizers edu, mvura inenge iripo, sipo, social distancing, tane madeski ekuti vanhu vanogara, vana vanogara vari 1-1 pane kuti vagare vari 3-3.
Ko vasati vapinda munzvimbo dzekudzidzira kana kuti maclassroom pane zvimwe zviri kuitwa here?
Tine mathermometer atinoscreenisa vanhu vanosvika pagedhi atinongoona kuti uyu kuda pamwe anenge ari kuti ane masymptoms kana kuti ari kuratidza kuti kuda ane kurwara kwaari kuita tinomuisa pane yatinoti holding bay toshedza bazi rezveutano saka takagadzirira zvedu uye vabereki ngavasanyanya kushungurudzika zvako kuti kuda kuchazopararira COVID-19 muzvikoro takagadzirira ndatenda
Vabereki vakawanda vataura neStudio 7 vandoro vari kuchema-chema nenyaya yemari dzechikoro kana kuti maschool fees vachiti bazi rezvedzidzo rakatendera zvikoro kuti zviwedzere mari yavanoti havana. Munoona sei nyaya iyi?
Bazi reprimary nesecondary education parakaburitsa kalenda rechikoro kwakawedzerwa mazuva makumi maviri ndoo mazuva anofanira kubhadharwa nevabereki. Zvichishandisa fees dzinenge dzakabvumidzwa nebazi kunzi ndo dzinenge dziri dzechikoro ichocho.
Mutungamiri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Rimwe sangano rinomirira vashandi vari pasi pebazi rezvekurima reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association ZAPTA rinoti nhengo dzaro hadzisati dzapiwa mari mushure mekupedza basa muna kubvumbi kana kuti April vasina rutsigiro rwemari kubva kuhurumende. Munyori mukuru wesangano iri vazivaishe zvou vanoti Hofisi huru yebazi reAgritex inoti mari iyi yakaendeswa kumatunhu nekumawadi asi hapana anogona kutsanangura kuti mari iyi yakaendepi sezvo isina kusvika kuvashandi. Vazhowo vanoti mari iyi yange iri yevashandi vakaita crop and livestock assessment kana kuti kala yechipiri asi vanoti hurumende inovaudza kuti mari yakaendeswa kumatunhu nekumawadi. Vazvowo vanoti hurumende inofanirwa kupindira munyaya iyi sezvo vashandi vazhinji vasina kupiwa mari yavo uye pave nokufungira kuti mari iyi haina kushandiswa zvakanaka. Zapta iri kukumbira hurumende kuti ipindire munyaya iyi ichiti pane zviratidzo zvekuti mari yavashandi iyi yakashandiswa pane zvimwe zvinhu sezvo isina kusvika kwavari.
Vanhu vakaita basa resecond round crop and livestock assessment mudepartment reagritex vakasapiwa mari dzavo. Zvikatinetsa isu kuti kusei vanhu vasina kuwana mari idzi, ndokubva tabvunzavo tikaona kuti zveshuwa havana kupuwa mari, varodofenda gana vachizvibira mari dzavo kuti vaite basa rehurumende. Hurumende yovafuratira yoregedza kuvapadzi mari dzavo. Iyoyo imari yokuti vangadai vakatoipiwa vasina kuenda kubasa, nokuti inenge iri allowance, mari yokuti ukange waenda wakaibata paunodya paunovata unenge uchiwana kubatsirikana nemari iyoyo. Asi zvatinetsa kuti kosei vasina kupiwa mari idzodzo. Tatikumbira hurumende yapachevuka yavona ivabatsire nemari dzavo.
Basa iri richitangidzwa, chii chakange chavimbiswa vashandi?
Vanhu vakanga vavimbisiwa kuti vachange vachipuwa maairtime dzatingati isu mari dzokufonesa kana makadhi okuskire chavo jusa mafoni avo kuti vakwanise kuita basa. Vozopiwazve mari yebreakfast, lunch, dinner, pekurara. Izvozvo hazvina mbobvira zvazadzikisiwa. Vanhu vakaita basa vakapedza miromo yakaoma kuti papeta vasina chavanodya, ndokubva vapedza. Vamwe vaishandisa mafoni avo kufonera zvokubasa nokujusa vachitumira information yaidiwa. Havana kupuwa mari dzavo vanhu ivavo, ende nanhasi vachiri kungochemawo kuvhunza hapachina. Hurumende dairega kudero inoita kuti vanhu vapere chido nebasa ravo ravanoita. Zvokanganisa futi mari zavo dzaya tinenge takatarisira kuti basa redu rifambe zvakanaka.
Vazhou, munoziva here kuti vanhu vangani vasina kupiwa mari iyi, uye imari yatiri kutaura apa?
Mari dzinopiwa vanhu vanenge vaita mabasa dzichinzi matraveling and subsistence allowances. Idzodzo mari dzinenge dzichikavha kudya kwamangwanani, kudya kwamasikati, kwamadekwani nopokuvata. Mari idzodzo dzikabatanidziwa pazuva rimwe chete unodovana kuti yasvika pa$55 uku America aya. Zvino inozoitiwa hayo echamupindigori ichitarisiwa kumusoro nokoko nemaretsi emari dzedu idzi dzebhondi RTGS. Yondoita hayo mari yakaita seshoma, asi kana yaibuya iri mari yokuamerica chaiyo imene, inenge iri $55 pazuva rimwe chete. Zvochiindirana nokuti munhu wakaita mazuva mangani wowana mari yake yakamukwanira.
Ko, bazi renyu rehurumende rinotii pamusoro pemari iyi?
Hurumende yakatipindura zvakanaka isu ikati mari dzakabuya takadobatavo vatapererwa. Ndokubva vataura kuti mari idzodzo dzakaendeswa kumaprovhinsi. Vabvunzei vanhu vokumaprovhinsi ikoko kuti kosei vanhu vasina kupiwa mari dzavo nokuti dzakadobhedhegwa kare dzikaenda. Haina kusvika kuvanhu vari pasi kumazoni nokumawadhi mari iyoyo. Zvoreva izvo kuti pakaitiwa basa, mari iyoyo ikaobuya yakaonekwa isiri mari inofanira kubhadhara vanhu, vakaishandisa zvimwe. Zvinoyonetsa kuti vachiwana imwe kuti vachipa vanhu vaya. Saka yongo ingaife yakasenga seizvozvo ichiremegwa hayo, asi mushandi pasi achichema.
Saka Vajou, munoda kuti kuhurumende kana kuvakuru venyu veagritex?
Basa harichashandiki zvakanaka iri vanhu havana mari dzavo muhomwe. Tatichikumbira kudai hurumende yachichevuka vana vayo yatarisisa mukati medepartment reagritex kuti sii mari idzodzo dzisina kusvika. Kana vachifungidzira kuti kune kwadzakainda, dziteveregwe zviri pachena kuti pada kugadzirisiwa ipapo mari yakanga yakamirira allowance iyoyo ipuwe vanhu vakaita basa ravo.
Avo vange vari munyori mukuru Zapta vazivaishe Zhou vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Tabatawo mukuru weAgritex vaStanslay Tapererwa vakati mahofisi avo vakavazivisa kuti mari yakaendeswa kumatunhu, vachiti kana pane dunhu risina kuwana mari iyi vanoda kuziviswa nekukurumidza kuti vatarisise nyaya yacho. Vatapererwa vati ibasa ravo kuti vashandi vawane mari yavo kuti vagoshanda zvakanaka. zvino radzidza sekuti mamwe mapato maviri anokwikwidza AMDCT neMDC Alliance atarisana nekurwirana kuti ndeipi pakati pavo anemvumo yokushandisa zviri pamutemo zita rekuti MDC. Mutauriri womutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vaLloyd Damba vaudza Studio 7 kuti MDC Alliance yakaumbwa nebato reMDC apo vaimbove mutungamiri webato Muchakabvu Morgan Tsvangirai vakaunganidza mapato anokwikwidza kuti vabatane mukubvisa pachigaro bato reZANU-PF vakati naizvozvo MDC Alliance chizvarwa cheMDCT. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vanoti izvi ndezvekurota, vanoti vamonzora vari kutadza kutungamira bato ravo, naizvozvo nguva dzose dzose vanotsvaka nzira dzekuba zvirongwa zvaitwa neMDC Alliance.
Haiwa, uku ndokunonzi kupepesheka, kupererwa, kuita chamupidigori nepfungwa, pfungwa dzisi kushanda zvakanaka, pfungwa dzabhenda. Asi hapana vanovateerera varume nevadzimai aya nekuti vanotozikanwa zvese zvavari kuita izvi. Ingori nhambe tambe mahumbwe kutoshanda zvavo nezanu, kunakidzwa nesvimari zvavari kupuwa nezanu, kuparadza musangano wevanhu, kuparadza project yevanhu. Asi zvese zvivatadza, munozviziva, vakadzinga zvisiri pamutemo macouncillors nemaMPs nemasenators MDC Alliance vachiti vachinja bato vabva kuMDCT vakuMDC Alliance, vakadzingirwa izvozvo vashana nezanu PF. Asi izvezvi nekuti vakuziva kuti akuenda kusarudzo manje, ndokune nyaya yese. Regai titi takunzi MDC Alliance manje isu tiri muvanhu, isu semusangano weMDC Alliance, isu naPresident Nelson Chamisa tinoita zvinoda vanhu. Vana veZimbabwe ndo vanopa gwara, vana veZimbabwe ndo vanosarudza vatungamiriri wavo. Dzinobva kuparamenti vaedza kuda kutora maMPs, vaedza kuda kutora headquarters yevanhu. Asi zvese zvatadza nekuti aiwa musangano uri muvanhu, musangano vanhu, musangano ndo varidzi vavo vanovhota. Saka aiwa zvese zvavada kuita izvi nhambe tambe, hakuna kwavanoenda, hakuna chinobuderera, nekuti zvedu izvi ndezvashe, zvedu izvi ndezvevana veZimbabwe.
Ko vakaenda mberi vakatora zita rebato renyu munodii, sezvo vakambodzinga vamiriri venyu muparamende nemumakanzuru asi hapana chakaitika?
ZANU PF yaedza zvese zvainogona kuda kuparadza musangano, kuda kuparadza President Nelson Chamisa, asi vatadza. Munozviziva vatungamiri vebato vazhinji vakasungwa, vazhinji vachinwa mabhero, vazhinji vachienda kumakotsi, vazhinji vachidzingwa muparamendi, vazhinji vachidzingwa kumakanzura, vazhinji vachidi. Asi musangano wakaramba wakamira, zvichireva kuti hakuna chavanogona kuita chinotizungunusa, nekuti isu chatinoziva nechekuti ofisi hombe yatinayo iofisi yemuvanhu. Ofisi hombe yatinayo iofisi yekuteerera zvido zvevanhu nekufambira mberi nezviga zvatakaita nevana veZimbabwe, kuti aiwa isu tichaendera mberi tatora chitanda kubva kuna President Morgan Tsvangirai, chitanda chekusunungura vana veZimbabwe. Saka yedu isungano nevana veZimbabwe. Saka hapana chavachagona kuita chero vakaronga zvipi pasi pezuva, vakati vakuda kutora zita, aiwa hapana chichabudirira nekuti zvese vaedza.
Avo vange vari mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Asi mutauriri wavamonzora vaDamba vanoti mazuva yavo vanozviti MDC Alliance ari kupera iko zvino zvino, vachiti MDCT yakatora muzinda weMDC ikadzinga vamiriri veMDC Alliance muparamende nemumakanzuru, vakatadza kuzvidzivirira kuti zvisaitika nekuti hakuna chinonzi MDC Alliance.
Regai ndivandangopindura mubvunzo wenyu wamabvu wamati imimi. Vanhu veMDC vari kuzviti veMDC Alliance vari kutaura kuti isu hatizimbofa takatorera zita ravo manyepo, nekuti vakataura ivo vakabheja muna March vakati they will never recall anyone. Douglas Monzora will never recall anyone. But Douglas Monzora went on to recall quite a lot of people. Zvamaakuziva nazvamaakuchema chema nazvo izvi. Vakataura ivo vakapika vakati zvakare Douglas Monzora ambofa akatora Harvest House, takaitora nemutemo nemapepa. vakatara zvakare kuti izvo Douglas Monzora hambo fakatora political parties finance act iyo grant takaitora vakataurayo zvakare kuti hadibo fakatora office yekumasvingo nemashuralet east takadzotora saka iwo vamwe vedu vanotaurisa isu tichiita saka ngavasambofa vakazvinyipira nekuzvifurira kuti zitati kutora zitati chatora nekuti zviri mumapepa akanyorwa uye zvemukaona pamapepa aya pane inonzi written commitment yakaitwa naTendai Biti yakaitwa naWash Mingube yakaitwa nemapresidenti ese ende zvainotireva nekutaura vari kuzviziva saka zitati chatora
VMDC Alliance vanoti muri kushandiswa neZANU-PF mukuedza kuparadza MDC Alliance pachinambo chekushandira kubvisa ZANU-PF pachigaro munoti kuvanhu ava
ZANU-PF haina kumbonyora bumbiro remutemo weMDC kana kuti kana president onyu achinga afa munoenda kunonzi kuextraordinary congress izvi zviri muarticle yeMDC hazvisi muZANU-PF constitution and hazvisi mumacourt papers kana kuti mumashanjuro emajaji ekuhigh court hazvimo izvozvo saka chiri kutondishamisa ndechekuti mukataza kuti mimi party yavamonzora haina kana munhu weZANU-PF kana one asi mukatisa kupati kwaanacho kwachamisoko ndokuna basikiti ndokuna na jimu kunaka ndokune vese marogo isi kana vese vanonzi ma G40 ndokakazara ndokuna na Jonathan Moyo kwedu hakuna pati yedu yakasiyiwa navatsvangirai ichingori iyoyo nanhasi saka isu tirikurwa nepropaganda nevanhu vane manyepo nevanhu vane nhema uyezve isusu kana isu takachinja strategy yekuti isu hasida kupolitics dzekutukana hazviri kuti ushandiswa nezano ZANU-PF ipati yakazvimirira asi vari kushandiswa neZANU-PF muri kuona ndovakazadzi vakatakura mukaka wegushungu ndovanhu vari kusenza nevanhu vezano vakadzingwa kuzano vakatiza vamwari mhiri kwemakungwa isi hatisi kusenza navo tiri kusenza nevanhu vezimbabwe saka isi tichazozviona mugore ra2023 apo Douglas Monzora pachaita 66% kuti isusu tiri kuti hatisi kutukana nevanhu
avo vange vari mutauriri wemutungamiri weMDCT Valoid Damba vari parunhare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. ZimLive.com rinoti vaimba vagurukota raiona nezvematunhu vaChristopher Chingosho vakasungwa pakupera kwesvondo vachipomerwa mhosva yekutuka mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa. VaChingosho vanonzi vakati amai Mnangagwa ifambi mushure mokusakokwa kumusangano uyu naamai Mnangagwa avo vakaita musangano wavo munharaunda yavaChingosho yeHeadlands. News24.com rinoti mutungamiri weZambia vaHakainde Hichilema vadoma vatungamiri vatsva vemauto vakabvisazve mapolisi komishina ose mushure mokuvimisa kwavo kuti kana vakakunda musarudzo vachavabisa pamabasa nekuti vakange vachitsigira kudzvanyirirwa kwaitwa vanhu nehurumende yavaEdgar Lungu vavakakunda masvondo maviri apfuura. MuNewsday, Zimbabwe Electricity Transmission Authority and Distribution Company yazivisa municipality yeKariba kuti ichaidzimira magetsi nhasi pamusoro pechikwereti chinoita mamiriyoni makumi matatu nemapfumbamwe emadhora. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Wanani vana vawande vana mutunga dambudziko randiri kuona zvangu inini maerano nezitare MDCT ne MDC Alliance chokwadi mukada kuchinja zitare kuti MDC Alliance mato kanganisa zvikuru chido chava changirai regerai zitare rambe rakadaro ini maonero angu regerai zitare rambe rakadaro zvokutya Monzora izvi kana makote achishanda nezano vachida kudestroy MDC chiregai kuti tigozviona vazviita nekuti chokwadi kana uchifungidzira kuti kubva kuma election munobiridzira koti inongoti ndizvo zani yawina kubva chipi chese chinoitwa wanotadza ndive MDC kwete zita harifani kuramba ini maonero angu zita harifani kuramba kuchinjwa zvachose ngarirege kuchinjwa musambotya Monzora haana zvaanomboita uya pachake iyo yakutozviziva kudenda akagara ndiramba ndiri kuMDC nokuti zvaanoziva ndizvo kudziva kuti pese pese pandichamira hakuna munhu achanditeerera zvandotaura izvi zvibatei zvandikutaura izvozvo zuva ranhasi.
Kwazuwai mese vashamarari vestudio 7 nemivateereri. Inoo ndini sinyoro ndiri kumberengwa ndiri kuda kungotenda movhu yatorwa negovernment yekuti zvikoro zvivhugwe nekuti tanga tagarisa vamwe vacho takutoita zvoumbavha kuno.
Pakadii zvenyu pastudio 7? Haiwa, kunotakuwara nenhamo varume muzimbabwe.
Studio apo ana mukoma jonga mwamuka sei. Achikumbiro changu musvisewo kuvana vaZimbabwe ngechekuti zvakaitike paZambia takazviona tese. Chakaite kuti opposition yepaZambia iwine kuvhota. Saka vana vaZimbabwe tese ngatiende kuoregistrate vote ndokuti tibinise vachamisa. Tingangotaura chete hapana zvezvinoreva. ZANUPF inogara ichingotibira nekuti mavhote edu anonga ari mashoma. Tarisai makwapaidziko akaizwe opaZambia. Wainyade kubira hazvibiriki. Azvibiriki. Ungati mwaburi hwechikafu muri 2 mune nhindi mbiri. Ungagwinya here kutore mbiri ipapo nekuti mwagara muina 2. Saka ndozvetiri kutaura vana vaZimbabwe kuti ngatirejisti tiende kuvhotera bachamisa takawanda ende tinyatobira seabiri pakadaro ipapo. Hapana inobva ZANUPF inobva nangwada ari kutohuta so kuti mabasa opera ende chipera.
Marara seko ndokumhorisa mese vashandi vestate nokuti panhau dzechokwadi ndirimwa mutaro. Ndongopa zvangu yambiro zvangu vabereki kuti ndingandimbomira kubhadhara school fees taona kuti sikusvika taona kuti shoshuwa zvikoro zvavo zvavhurwa here kuti kana gavhumendi ichivhura zvikoro isina kuwirirana nevadzidzi zvakadhakwa zvakadirwa chichakudhara izvi hazvibatsiri. Vanhu vanogara pasi voita mameetings izvona kudyira mari dzedu last time takabhadhara mari maschool fees zvangoti zvizvikangu zvangopera zvakadaro. Saka ndimumira kubhadhara maschool fees vabereki kusvika taona kuti shoshuwa wana kuchikoro vari kuenda here. Ndatenda.
Moroi, meseji yanga haina kupinda zvakanaka zvikurusa. Ndiri kuti vapfana vakarova bhinyavo inotinakidza zvikuru uye rambai makadaro zvikuru nekuti zvinhu izvozvo zviri kutinakidza kuno zvikuru. Meseji yenyu iripo papa zvikurusa yamakarova inonzi bhinya yevapfana vangu. Asi ndiri kuti inini ndichange ndichibuda muno ndichianzisa vhoti yangu ikoko pamwe chete nemhuri yangu. Musatya zvenyu, ndiri kuuya ikoko, musandichira zvangu. Vane mufana wangu mudiki ndoda kuti achirejistavo avachazoisa vhoti yake ipapo. Tichabuda tese mujoni tichiuya ikoko. Tiri kuuya ikoko musatya zvenyu. Ndokutaurira chokwadi, zvese nemhuri yangu tiri kuuya kuzovhota ikoko. Saka ndiri kuti muya nezora kanaka zvikuru mwana kombore zvikuru tange.
Mamuka sei pano pa studio 7? Nyika yaoma ino iyi, yakutoda munhu anofunga chaizvo avhotere MDC.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro Shondo, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakange vari panhandare yendege yemauto yeDover mudunhu reDelaware, apo ndege yemauto yakasvika nemitumbi yemauto eAmerica 13 akaurayiwa nevarwi vanopfurikidza mwero muAfghanistan. VaBiden, mudzimai wavo amai Jill Biden negurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vakange vakamirira mitumbi iyi nehama nemhuri dzemauto aya. VaBiden nomudzimai wavo vakawana nguva yokusangana vega nehama dzevafi ava. Mauto akavurawa aya akange ari pakati pemakore 20 kusvika pa30 nerimwe. Mumazvi avo VaBiden vakati varume ava vakange vari magamba vakadzivirira America neupenyu hwavo uye vachichengetedza upenyu hwevamwe. Vakati kushinga kwavo kwakabatsira kuti vanhu vakanga vari munjodzi vanoita zviuruzana zvine 117,000 vakwanise kubuda muAfghanistan. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inoti yaisa $550,000 kuti itenge matende nokubatsira kudzidza kwakanaka kwevana. Sangano rinomirira vashandi vari pasi pebazi rezvekurima rinokumbira hurumende kuti itarisise mabatiro ari kuitwa mari neagritex. Mamwe mapato anopikisa maviri atanga kurwirana zita remdc. MuAmerica, vaJoe Biden vanotambira mitumbi yemauto akaurayiwa kuAfghanistan. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.